tinoona ari mashoko akanaka zvikuru chaizvo. Anochengetedza nyika yedu veutano hwavanhu uyezve kuti panopera kana iyo Easter yacho vanhu vasare zvakanaka pane zvakataka paChristmas. Asi ngatitarise kuti nokuda kwomamiriro akaita upfumi hwedu hwenyika, vanhu vazhinji vari kunze kwenyika ndo vanochengetedza nyika yedu kana paforeign currency kana mhuri dzavo ndo mabread winner. Vanhu ava kuti vakwanisa kuwana mapepa awo anodiwa ave within 48 hours zvinogona kutinetsei, uyezve kuti vaive vanopindwa muquarantine for 10 days ndizvo. Asi ngatarise kuti vanhu ava vanenge vauya nguva shoma ndoti vakwanisa kudzokera kuti kuno kumabasa, chigwere ichi chiri kuchinda zvacho kuti kumberi. Asi ndinowanza kuti izvo zvakanaka kuti chini vanyatsovagamuchirawo zvakanaka vachiva kuti vangabatsira navo sei kuti vakwanisa kuti vasvike pavanoenda vakodzoka kuti vakwanise kushandira chini mhuri dzavo. Uyezve ngatarisire kuti chini pakaiswa mutemo wakadai vanhu vachatanga kufunga nzira dzokuti vopinda sei muzimbabwe, vachatanga kuda kupinda nomumvura kana nomusango, zvinova zvinhu zvinodini zvinogona kupedzisira zvaita kuti varasirwe noupenyu zviwanikwa zvavo zvavanga vanazvo kuti vanobetsera mhuri dzavo dziri kuzimbabwe. Saka pane zvakawanda dzimwe nguru zvinokwanisa kudini kuafekta vanhu kana kutambudza vanhu kuda kweannouncement iyi.
Koimo muSouth Africa tanzwa kuti varamaposa vanyemenotsawo mitemo. Mitemo yacho yakamirawo sei yekufamba famba panguva ino yeEaster?
Ndinoti ini varamaposa vagona nekuti chigwere ichi chinogwa neshoko ramwari zvikuru, vazarira kuti vanhu ngavainde vanoona matamwari avo kwasika denga nenyika. Chinova chinhu chikuru chandinovaremedza nacho kuti vagona zvikuru pane kuti devanga vaomesa kuti vandevanga vagara, nokuti unoziva zvose ndimwari. Saka katinge ndakatarisa mashoko avo avo vatendera kuti vanhu ngavakwanise kuti vanovanana nei nemhuri dzavo, vachigadza zinya dzavo dzomhuri dzavo, vakwanise kuona nama dzavo dzavangasina kuona nadzo kwenguva yakareba, kuti vanhu vanokwanisa kuona nguva shomanene. Nguva yake zhinji munhu anenge ari pabasa achishanda. Saka panoitika mazirondo kuti vanhu vakwanise kuti vasangane vachikwanisa kubetserana zvikuru paupenyu hwavo. Saka noti mashoko avaRamaphosa akanaka zvekuti arerusa vanhu zvekuti vakwanise kufambawo zvakanaka vaendewo kumakereke. Asi ngavachengetedza dzimwe nguri nhamba yavapo kuti 250 vari machechi vanoitiravo panze kuda mumasango vati 500. Mashoko akanaka zvikuru ndomayemura zvikuru.
Imiwo zvii zvamuri kuita pazorore irori reEaster?
Isu sesangano reZimbabwe Human Rights Organization tinokurudzira zvikuru kuti vana veZimbabwe vandadzokera kunyika yavo, please zama kuti mufambe nenzira dzakanaka, tevedzai mutemo, mufambe nepabhodha zvakanaka. Mukapinda nomusango kana mumvura munogona kurasikwa neupenyu hwenyu kana kurasikwa nezvinhu zvamanga makatakura kuti munobetsera mhuri dzenyu. Saka idzai nepamunogona paposi kuti mutsvake tsamba idzi dzinodiwa, umwe noumwe amanikidze kuti abate tsamba iyo chai chaiyo kuti asazonetseka mberi, nokuti anofanira ande kuzimbabwe akodzoka kuno kubasa zvezvikuru